cha daiza na pano kuti titaure nenyaya yemanesi enge ari pastrike ndichitaura kuti kunge kuine manesi anosvika almost 6,000 zviuru zvitanhatu enge vari paindustrial action kana kuti pastrike asi strike yakapera musi wa22 asi tinoziva kuti muministry medu mubazi redu rehutano tine 16,974 nurses kana kutoti tinangoti 17,000 nurses saka 6,000 ndo vakaenda pastrike but isusu tine 17,000 kureva kuti vanhu vaive vari pabasa kana kuti vari pamaternity leave kana kuti vaive vari padevelopment leave and ndinoda kufara kuti mahospitari medu zvaingoitika ndo zvaakuitika maservices edu adzokera paanga ari and takazotora mamwe manesi enge asina basa enge asiri mubasa enge akangomirira kuti atorwe basa savatora ivavo tatora zvakare mamwe manesi aya avamboritaya vachiri kunzwa vachiri kuzvinzwa vari pamakore 55 ne70 takati uyai mutibatsire and vakauyawo futi ivavo and takati tivese manesi enge ari paleave kwemazuva iyayo dzokai kubasa and tinotenda kuti vakadzoka kuita kutomhanyirira chaipo vainge vari pamaleave and tiri kuti vese vai vadzingwa vayavo vari kubva vangotorwa zvakare and government tavabvumira kuti itai mubasa ndatiri kuda tiri kunyanyonangana nemurwere kuti aone maservices ake akakwana saka ipapo apa manesi ari kuuya tiri kuti kana nesi auya tinomuti aende kuchipatara chakati kunge atipiwa basa ikoko mazvipatara iyayo anotorawo kusvika nhamba yetavapa kana tati hospitari yechitungiza ngatimbotini tikatitorai manesi 30 pamusoro pemenge muinawo vanongotorawo 30 kana iri mupiro tikati 90 votora 90 ndo pavatsva handisi kureva nguva ripo kare ndisi kureva pavatsva and izvozvo zviri kufamba zvakanaka chaizvo vanhu vari kumhanya vachida mabasa avo vachida kutora kupinda pamabasa asi tiri kuda kuti zvinyatsofamba zvakanaka so tine hatina kufara hedu kuti manesi akasarudza kuti ramwe basa isusu hurumende tenge tatobhenda chaizvo kuti tiwirirane navo tichitarisa zvirongwa tichema nazvo tenge tanyatsotorana sehurumende kuti pamwe zvimwe zvichemo zvavo ngatinyatsozvitarisisa ende tenge tatopa mari yakawanda kuti iende ikoko kuti ibatsire zvichemo zvemanesi ende zvimwe zvasara zvizhinji zvasara zvekuto ngatiti pachipatara hapana mishonga hapana zvinhu zvekushandisa zvinhu zviri kugara zvichitishupa ende zvinhu zvotiri kuti izvo ngazvigadziriswe nehurumende nekukasika but ndoda kutenda zvikuru manesi edu nemamwewo vasiri manesi vakaramba vari pazvipatara vachishanda chete vachiona varwere ino ndoda kuvatenda zvikuru kuti vakaita tsika yakanaka vakaratidza kuda mapatients avo and ivavo taramba tichinga varamba vachibhadharwa havana kutorerwa mari toda kutenda zvikuru zvakare imhomho yezimbabwe kuti vakanzwisisa vakaona zviri kuitika vakaita ndinoti patient kuti ngazvigadziriswa ende ndoda kuzvitenda zvikuru kuti zvakaitika izvozvo takoti titaurire mhomho yezimbabwe nemhuri yezimbabwe kuti ndopotanga tava chaiti yakapera vanhu vadzokera kumubasa mahospitari anani but pane zvinoda kuramba zvichigadziriswa zvemishonga nezvimwe zvekushandisa muzvi